ininzi ni mavule simsanganya huye ndi chiti hei no misoro ya na uzedu za nasi mufuro zita 30/2019. Muzimai uumwe wevateveziriwe mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga muzware Mary Mubayiwa vacharamba vari muusungwa zitsevera dano ratorwa nemutongi wedarere magistrate va Christian Mberewere vavati varambe vakachengetedzwa mujeri kusvika musi wa 14 ndira gore rinouya apo vanotarisirwa kudzoka kudare zvakare kuzonzwa nyaya dzavo. Kanzuru yeguta reHarare inoti ine hurongwa hwekugadzirisa migwagwa mukati meguta reHarare, kuvaka zvikoro zvitatu pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena mugore ra 2020. Sangano remadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe robatsira madzimai emugweru kuti akwanise kuzviriritira kuburikidza nekuvadzidzisa kuita mabasa emaoko. Mamwe madzimai anorarama neutachiwana hweHIV AIDS anoti chero zvazvo ari kuwana mishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi haasi kuziva uwandu hwemasoja anorwisa utachiwana uhu mumiri mavo nekuti haasi kupiwa magwaro anoratidza kuti mishonga iyi iri kushanda zvakanaka here kana kuti kwete. Nhasi tiri kutarisa gore ra 2019 munyaya dzezvemitambo kuti chii charakaigira nyika uye kuti zvii zvingatarisirwe mugore ra 2020 zvinova ratave kupinda. Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa gore ra 2019 rave kusvika kumagumo. Chii chamakaita kana kuti kuwana muna 2019? Zvii zvakaitika muupenyu hwenyu? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.